Tine urombo chaizvo nokuenda kwaprofesa Terence Ranger. Aiwe mukuru mukuru wezvikoro zveyunivhesiti muZimbabwe, munhu anozikanwa nemubhuku rake rinonzi Revolt in Southern Rhodesia. Ndizvozvo. I think nyaya iripo ndeyekuti zvanga zvaakuitwa munyika munomu nevatongi venyika zvikurukuru zvekumatabiriland zvegukura hundi semunhu Ranger angari shamwari ya Joshua Nkombo zvikurukuru nana Morris Nyagumbo. Maonero angu ndeyekuti ushamwari hwavona nana Mugabe wanga wapera, especially muma 90s paanga ari muno muZimbabwe muHarare paunivhesiti.